Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu, kurume 9, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuvandudza mutemo wezvekutepfenyura weBroadcasting Services Act kuti vekunze vakwanise kusima mari dzavo mumakambani ezvekutepfenyura. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change royambira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzinogona kuita mhirizhonga inotyisa kana zvinhu zvikasagadziriswa iko zvino. Asi ZANU-PF inotiwo iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya panyaya dzairi kupomerwa dzekurwisa vatsigiri veTCCC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota runoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuvandudza mutemo wezvekutepfenyura weBroadcasting Services Act kuti vekunze vakwanise kusima mari dzavo mumakambani ezvekutepfenyura munyika. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mumashoko avo averengwa nemutevedzeri wavo vaKindness Paradza pamusangano wekuziya mamiriro akaita nyaya dzekutepenyura munyika uyo wange wakarongwa nemisa Zimbabwe, amai Mutsvangwa vati hurumende inoziva kuti mutemo weBroadcasting Services Act hauchafambirani nenguva uye uri kuvandudzwa. Vati sezvo makambani ekutepenyura ari kuomerwa zvakanyanya, zvimwe zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mutemo uyu kuti vekunze vakwanise kupindawo mumabasa ekutepenyura. Vatiwo mutemo weBroadcasting Services Act unovharidzira zvakawanda nekutadzisa kuvhurwa kwakanaka kwemasaisai uye izvi zvave kubviswa mumutemo. Vaindera mberi vachiti mushure mekupa marezinisi kune penyuro dzemaredhiyo dzemumatunhu kana kuti community radio stations vavewo kuronga kupa marezinisi kune penyuro dzematerevhizheni dzemumatunhu.
Tabhabhu zvatiri kuita izvi zvemacommunity radio stations ose kana ava kuti ava kutepfenyura tava kuchienda kutichipa malicense a community television station kuti aende zvekuma communities ayaya asingawane ZBC kuti vadi vawanewo vatange kuita kutepfenyura kwavo vachiita zvema television.
Vati pasipe mutemo mutsva, Broadcasting Authority of Zimbabwe inenge yave kusungirwa kukoka vanoda marezinisi ekutepfenyura kamwe pagore, kwete zvairi kuita pari zvino zvekuti inoita izvi painodira. Vati BAZ ichange yave kusungirwa kutsigira nepfenyuro dzemumatunhu nemishina yekutepfenyura kana mari pasi pehomwe yavo yeBroadcasting Fund. Sachigaro wemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze, vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa nehurumende ndozvavagara vachitaura sezvo mutemo weBroadcasting Services Act usisafambirane nenguva.
Zvinhu zvataichemera atinoona sekuti zvinhu zvinonyanya kutozobatsira ivo vanenge vari vagari vemuZimbabwe nehurumende. Saka tinoshuvira kuti minista dzisangova politics asi kuti zvavanotaura zvizadziswe.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations vaJerry Zinkwevhu vati vanofara kuti hurumende ichabvumira vari kunze kuti vatsigire nepenyuro dzematunhu.
Dai wakurumidza kuti mutemo uyu ushandurwe tione kuti vane mari dzavo dzavanenge vachida kupinza munyika kumacommunity radios aya zvinge zvashanda, nokuti tine macommunities akafanana naPlumtree naGwanda regulana chiredzu kuo vane vazhinji vanogara kuze kwenyika vamwe vari kuna South Africa zvikuru kwazvo vamwe vari kuna UK vanenge vachidawo kuti vawane mukana yekusapota nzvimbo dzavo mavakakurira asi mutemo wanga usingavabvumiri
panyaya yebroadcasting fund vati panofanira kuve neurongwa hwekuti nepfenyuro dzinowana rubatsiro sei vachitaurawo pamusangano wanhasi mukuru webaz vamathias chakanyuka vati BAZ yakatobatsira nepfenyuro yeAusheni Community Radio Station nemishina yekutepfenyura uye pari zvino vakatotenga mishina yemanamantebe Community Radio Station yekugwanda zvichakadai hurumende inoti chatora marezinesi enhepfenyuro dzemunharaunda kana dzikatadza kuenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemisere sezvinodiwa nemutemo pari zvino Aucheni ndiyo yega yave kutepfenyura asi vaowen hiwayo vanoona nezvezvirongwa mumuganga radio station kuchipinge vauza studio 7 kuti havasi kuzorega rezinesi richienda
minista vataura vachiita kunge vari kutopa kuchisidzira pane kuti vaone kuti ngatitaurirane kuti tozviita sei nekuti pakupiwa kwatakaita marezinesi hongu takapiwa asi zvimwe zvinhu zvinondodawo kuti hurumende inge nedivi rainoitawo kuti macommunity radio aya anga achienda pamhepo
mutemo webroadcasting services act wakadzikwa muna 2001 apo hurumende yaivava isingadi kupa mukana kune mamwe makambani kuti atepfenyure ndakamirira studio 7 muhara are ndini Godwin Mangoja.
Notifikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kuyambira kuti mirijonga yezvematongerwe enyika iri kuitika iko zvino ikasagadziriswa neNational Peace and Reconciliation Commission uye Zimbabwe Human Rights Commission sarudzo dza 2023 dzichaita mirijonga inotyisa. Izvi zvinotevera kurwiswa kwenhengo dzebato iri dziri kukwikwidza musarudzo dzekuva makanzura kumashonaland central uye muharare nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanup f vari kukwikwidza musarudzo dzekuva kanzura kuguwa kubhindura mashonaland central vakamirira bato reCCC vaozo shambare vanonzi vakapona nepasaka reshumba mushure mekunge vaedza kupisirwa mumba nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanup f imwe nhengo yebato reCCC vamaxo dutuma vari kukwidza muwadi 26 kuhighfield west vanonziwo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanup f vakarohwa zvakaibisisa asi pavakaenda kunomhanʼara kumapurisa vakabva vasungwa uye nhasi vaendeswa kulaw and order. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi mukuzeya zvakaitika kumashonaland central nenyaya dzemirizhonga tabata muzvare Maureen Kadema-Unga munyori munyaya dzezvemagariro evanhu mubato reCCC.
Ichokwadi Blessing, nhengo yedu yeCCC anova zvakare kandidheti yedu yekansel kuward 18 kubhindura north marsh central akasangana netsaona mushure mekunge nhunzva tunzva dziri kufungidzirwa kunzi ndedze zanup f dzapisa musha wake. Vashambari vakapotsa varasikirwa neupenyu hwavo nokuti vakangopatika pakati peusiku vachinzwa matsimba evanhu vaimhanya vamwe vacho vachitaura kuti aiwa ndimo maari imomu dai taita tatomupisira makare mumhata dzekubuda atsve afe.
Sebato muri kuti kudii nenyaya iyi?
Zvinhu zvatishungurudza zvakanyanya sebato reCCC kuti nhunzva tunzva dzezanup f idzi dzinowana mukana wokushungurudza vamwe vachitadza kuita nhau dzematongerwo enyika mune runyararo. Isu seCCC tinonzwisisa kuti nhau dzematongerwo enyika dzinongoda kuti vanhu vange vaine kuwirirana nekutaurirana nekupa nanamazano ekuti tofambisa sei nyika kuti iende kumberi.
Vaamhanʼara here nyaya iyi kumapurisa?
Kandidheti yedu vashambare vatitaurira kuti ivo vakaedza kuenda kunoripota kumapurisa asi zviripo ndezvekuti police post yepedo nepamba pavo yakambenge ine mapurisa asi mapurisa yakatandanidzwa nevanhu vezanup f vakanzi imi hamusi kuiteerera zvinodiwa nebato redu saka vakazoende inenge iri nechepamberi pacho kuti vanosvitsa nhau yavo iyi yekuti aiwa pane nhunzva tunzva dzandiri kuziva kuti ndedzezanup f dzatungidza imba yangu ikatsva Asi vasvika ikoko zvakare vakarambirwa kuti vatorerwe ripoti yavo nemapurisa, vakataurwa kunzi sati bati nyaya dzakadai dzematongerwo enyika. Chamungatoita ndechekuenda kune maofisi makuru kana kukamba iri kubhindura kana kune imwe nzvimbo.
Vanoona nezvemagarire evanhu mubato reCitizens Coalition for Change, muzvare Maureen Kadimaunga, vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF, vatafadzwa Mugwadi.
Mutungamiriri weZANU-PF vamunangagwa neutungamiriri wese hwemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga. Zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level. Zvekare mapurisa ngaaite basa ravo vasingatarisi kuti munhu anobva kubato ripi, nokuti kuno kuZANU-PF were making it very clear hatitenderi mhirizhonga sekutaura kunoita mutungamiriri wenyika vamunangagwa.
Asika munyaya dzakavanda veCCC kunyanya vari kupomera vatsigiri venyu mhosva yekuita mhirizhonga
vemapato anopikisa, ngavasada kuti pose pose pavanenge vaita mhirizhonga kana pavasangana nemhirizhonga, especially yatinoziva kuti mukati mavo vane makakatanwa akakomba kwazvo akasaka kuti vade pakupisirana mudzimba parufu rwavatsvangirai, akasaka kuti vange vachirwisana nezvibhakira pamakotsi chaiko pamatare edzimhosva, asaka kuti vange vachirovana vachirwirana vana harvest house namaofisi. Zvinozikanwa kuti mukati mavo mune makakatanwa, asi ngavasati kana varovana nenyaya dzemakakatanwa dziri mavari izvi voti eZANU-PF yatirova, hatitenderiwo izvozvo. Naimiwo vemapepa nhau ongororesaiwo kuti mashoko aya anonzvereka here umbowo hwacho hwekuti ZANU-PF inenge iripo. Zvakashata maningi zvokungoti pose pose paitika mhirizhonga munotsvaka kuisa ruoko kana kupuma bato reZANU-PF nevatungamiriri vavo.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi, vari parunare muHarare. Tichiri panyaya yekukandirana makobvu nematete nekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika iyi, kunetsana kuri kuenderera mberi pakati penhengo dzebato reCCC kumasvingo, idzo dziri kukwikwidzana musarudzo dzekuvakanzura sezvo bato iri rakakundikana kugadzirisa nyaya yekuti mumwe wavo ape mumwe mukana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunetsana kwenhengo mbiri dzeCCC dzichamirira bato iri pasarudzo dzemabyelection muward 4 mumasvingo mwedzi uno kuri kuenderera mberi zvitevera kusungisa kwakaitwa vaalec Tabe nevavari kukwikwidzana navo amai Thokozani Muchuchuti. VaTabe nevamwe vatsigiri vavo vatatu vanga vari kumapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekubvarura maposta amai Muchuchuti. Bato reCCC rakatadza kugadzirisa makakatanwa panhengo dzavo mbiri, vaTabe namai Muchuchuti, dzakaisa mapepa ekumirira musarudzo umu dzikabudirira pakaitwa manomination muna ndira. Amai Muchuchuti avo vakanzi vape mukana vaTabe nevatungamiriri vebato ravo vakaramba vachiti vakabirirwa. Gweta ravaTabe nevamwe vavo vaPhilip Shumba vekwaMutendi and Shumba Legal Practitioners vati nyaya inotarisirwa kupinda mudare redzimhosva munguva pfupi inotevera sezvo mapurisa achiri kuferefeta.
VaTabe vakaramba mhosva uye mapurisa akavarekodha yewanted and cautioned statement nekuvatora mafingerprints vakavaregedza mumaoko mangu saGweta. Vakati ivo mapurisa vachazozivisa vaTabe kuti vanodiwa kudare redzimhosva riini, vakakanganisa juraho rava Ignatius Mazambani iro ravakanamira maposters vasina mvumo yava Mazambani. Zvakare vaTabe nevamwe vavo vakairamba mhosva iyeyi.
Vamwe vakasungwa navaTabe vanoti vaadmire Mufamba, muzvare Esther Dzishiri pamwe navagarika emupandawana. Munyori mubazi revechidiki muCCC kumasvingo vaGilbert Mutubuki vachoripodza kusungisana kuri kuitwa nenhengo dzavo vachiti bata ravo rine nzira kwadzo dzekugadzirisana.
Isu tine nzira dzedu, tina vaisiya yedu vajobskana ndovanogadzirisa kana paita kusapupokana mubato redu ndovanogadzirisa ivava, hatindi nenyaya dzedu kumapurisa tisina kugadzirisana.
Ona nezvematongerwo enyika vanoti kuretsana kuri kuita nhengo mbiri dzeCCC kunogona kupatsanura mavhoti musi wesarudzo bato iri rikakundwa. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa chelive talk kubva na8 kusvika na9 manheru. tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vatereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Nasi kwapera makore manomwe kubva zvakapambwa murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutori wenhau vaItai Dzamara pasina anoziva kuti varipi. VaDzamara vakapambwa musi wa9 kurume 2015 pane imwe nzvimbo yekugerwa kuGlenview muHarare apo vakamanikidzwa kupinda mune imwe motokari chena. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nasi, mudzimai vaDzamara, amai Shefra Dzamara, vati semhuri vari kurarama upenyu hunorwadza vasingazivi kuti chii chakaitika kumurume wavo.
Zvinhu zvinorwadza zvikuru kuti nasono vasvitsa 7 years tisati taziva kuti varipi uye chii chakaitika. Tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva, especially ndikanyanya kutarisa vana, tinonzwa mwoyo wangu kurwadza.
Amai Dzamara vanotiwo havana zvavari kubatsirwa nazvo nehurumende mukuedza kutsvaga kana kuziva zvakaitika kune murume wavo.
Kugavhumendi yeZimbabwe kwandiri hangu handina chandiri kuona chavari kuita.
Shamwari yavaDzamara vaCharles Nyoni avo vavairatidzira navo kuAfrica Unit Square vachinyunyuta neutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika Moshakabvu Robert Mugabe vati vari kushungurudzika zvakanyanya nekutsakatika kuvaDzamara. VaNyoni vanoti vachine tarisiro yekuti vaDzamara vachawanikwa. Vatiwo vari kuzorangarira vaDzamara kuburikidza nemunamato uchaitirwa kumusha weGlenview manheru anhasi.
Tichange tichirangarira mumwe wedu wataishanda naye wataibata naye uyo Itai Dzamara akapambwa nehurumende yazano PF mugore ra2015 asiri kuzikanwa kunzi akaiswa ipi uyezve kana kuti akapararira ipi. Tichange tichirangarira mumwe wedu uyu Teri kuGlenview 7 kumba kwake. Tichange tina mufundisi vachange vachitipa shoko pamwe chete nemashoko enyaradzo nekubatidzwa kwemakenduru tichimurangarira pamwe chete nekunge takapfekawo mamaski efesi yake akagadzirwa achiratidza kuti neniwo nevese vanenge varipo ipapo ndanaItai. I am Itai.
Mutauriri wesangano remagweta rinorwira kodzera dzevanhu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati semagweta emhuri iyi vari kushushikana zvikuru nemakore ari kuramba achiwanda vasati vakwanisa kuziva kuna vaDzamara.
Tinobatikana zvikuru nekuti makore acho awanda kubva 2015 pakadisapiwa Itai Dzamara pakatorwa nezvechisimba muno muHarare. Tiri kushushikana kuti matanho atakazama kutora semagweta nanhasi hapana zvapundutswa, hapana zvati zvaitika zvinoratidza kuti Itai adzorwe.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner vaPaul Nyati pamwe negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambiZiyambi. Asi vachitaura munandira kumusangano mukuru wenyika dzepasi rese unotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu Universal Periodic Review, vaZiyambi vakati hurumende iri kushushikana zvikuru uye iri kuedza nepese painogona kuferefeta nekutsvaga vaDzamara. Vakatiwo hurumende yainge iri kuzadzikisa chiga chedare reHigh Court chekuti vape mhuri yekwaDzamara ruzivo rwezvinenge zvaitwa maringe nekutsvakwa kwavo mushure memavhiki maviri oga oga, asi izvi zvanzi hazvisi zvechokwadi nemhuri pamwe nemagweta avaDzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuKenya murwendo rwavaudza vatore venhau nhasi kuti rwakanangana nekusimudzira nyaya dzezveupfumi kushanyirana uye kudyidzana munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika. mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vatendawo kuti ichi ndicho chinangwa chemusangano uyu vakati muKenya munewo zvimwe zvarwa zvekuZimbabwe zvakaendako muna 1960 zvikapiwa magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo vati izvi zvinoratidza kuti ukama pakati penyika mbiri idzi hwakasimba Muguze ya nyaya ii, Marvelous Mshanganya uye we Studio 7, abata vanoongora nyaya zezo upumi vama Simba Kuchera.
Ii, dano rakanaka shukuru rekuti Zimbabwe inge ichichikidzana nedzimwe nyika dzakaita sana Kenya. Takatarisa kuti tine zvakawanda zvatinokwanisa kudzidza zvikuru sei munyaya dzakaita sana tourism. Nenyaya dzeupfumi dambudziko ratingori naro nderekuti vatungamirira ava kavinika zvinji zvinhu zvavanenge vachitaura ishuviro dzinokwanisa kutora nguva zhinji kuti dzizadzisike zvekuti vanhuwo zvavo vanenge vari munyika idzi zvakafanana nesu tiri muno muZimbabwe hatina chikuru chatinokwanisa kuona munguva shoma inotevera handifunge kuti savanhu edu tinofanira kutarisira kuti pane chinhu chinohachaitika ipapo neipapo ndakatarisa kuti zvimwe zvibvumirano zvakaitwa zvanga zvatova nemakore makumi maviri namashanu zvisati zvavo vakachirwa kuti vanhu vaendere mberi nazvo saka hurukuro dzacho dzinofanira kuramba dzichiitika asi tinozofanira kuonawo zvinobatika isu sevanhu kuti tione kuti mari yedu yekuti vatungamiri vavange vachiita zvavari kuita iri kufamba zvakanaka here
munoona misangano yakadai ichiunza pundutso here kune munhuwo zvake anenge akatarisira kuti upenyu hwake usanduke mushure memusangano uyu wekuKenya waendwa nemutungamiri wenyika
nzendo dzakaita seidzi hadzisi nzendo dzinounza cheuviri chiripo ripotyo kubudikidza nekuti hurukuro dzinenge dzichiitika panguva dzinotora nguva yakareba saka kunyange havo mutungamiriri vaenda kuKenya iko zvino handifungi kuti tinofanira kutarisira kuti mangwana kana kuti kuswera mangwana kana chiripo ripotyo totowana kuinvesta nezvimwewo zvavakadaro nezvavanoti vatenderana nekuti kazhinji kazhinji zvinenge zvaakuitika ndezvekuti panozoitika dzimwe hurukuro ikona tinoona kuti panga patova ne 25 years kubva paitika hurukuro dzejoint commission yakaisaisei saka dzendo dzatisingafaniri kunyanya kuti chiripo ripotyo tinofanira kuwana cheuviri
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana kana kuti 5400 vanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 633 vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro zana nemakumi maviri nevashanu zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mumwe murume wekuTexas mudundu reAmerica Guy Wesley Refit abatwa nemhosva yekukanganisa mabasa emapurisa musi wa6 ndira gore rapera padare reparamende reUS Capitol muWashington DC apo vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vairamba kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzainge dzakundwa navaJoe Biden vebato remaDemocrats Refit akapindawo mudare reparamende iri aine pfuti Russia yazivisa nhasi kuti ichabvumidza vanhu vari kuda kubuda muUkraine vachienda muupoteri kuti vaite izvi vakasununguka kunyange hazvo hurumende yeUkraine iri kuti Russia iri kutyora chibvumirano ichi ichipota ichiuraya vanenge vachitiza hondo ava izvi zviri kuuyawo apo Russia iri kuramba ichitemerwa zvirango zvakaomarara uye nezuro America yakati haichatenge mafuta ekufambisa dzimotokari kubva kuRussia Muchitamu chedu cha tinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro negweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vaive gweta remurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitaidza mara vaKennedy Masie. VaMasie vanoti vakauya muno muAmerica muna 2016 mushure mekunge vaita dambudziko rekutadza kushanda zvichitevera kutsakatika kwavadzamara musi wa9 kurume 2015. Vasvika muno muAmerica vakaenderera mberi nekuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paNotre Dame University. Pari zvino vari kushanda segweta neimwe kambani yemagweta ine mukurumbira pasi rose yeBerry Appelman and Leyden LLP vachigara kuTexas. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sezvamunoziva isu vamwe mabhiro atikazoitawo kuZimbabwe tangasingasakwanisiwo kushanda segweta rinomirira kodzero dzevanhu apo pakashayika client yangu itaidza mara nanhasi achirungoshayika. But kuno uku zvazvakanakira nezvekuti mutemo wekuno unoshanda and hurumende inombozama kuona kuti kodzero dzemunhu wese ungave uchibva kune imwe nyika kana kuti ungave uri munhu wemuno dzinooneka.
Asika imo muno vaMasie tinonzwa vamwe vachinyunyuta kuti kodzero dzinoshorwa.
Tinoziva hedu kuti pane zvimwe zvinhu zvinozoita kuti vanhu vazopokana nedzimo nzira dzinozoita mapurisa emuno muAmerica eku ita yatingati rusarura ganda. Muno muAmerica nyaya yeganda revanhu vatema ichiri nyaya ichigurwirwa nevanhu vechitema, and tinoonawo zvekare kuti mapurisa achiri kudawo training yatingati yemahuman rights kuona kuti nyaya dzakaita sedze profiling kana ari munhu mutema kana kuti nyaya dzakaita sedze kuchikorwa kwemutemo kuve kuri kokuti kana munhu achikora mutemo zvive zvinhu zvinoinzaniswa. But chakazosiyana nechekuZimbabwe ndechekuti kana izvi zvakadai so zvaitika, mapurisa anosunga vanhu ava and vanopuwa mukana wavo wekumira mumatare edzimhosva. Izvi zvinova zvisingaitiki kuZimbabwe.
Saka imo muno muAmerica muri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe nenzira ipi?
Izvisiri rebasa rangu iri, ndinobatsira vanhu vakawanda maZimbabwenzi kunoku vanenge vachidawo kuziva nezvemutemo kana kuti zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe nenyaya nyaya dzemutemo. Ndinobatsirawo zvekare as a consultant kune maZimbabwenzi anenge ari muno muTexas nemuno muAmerica vanenge vachida kuzivawo zvekare nyaya dzeimmigration.
Mune mamwewo masangano amunoshanda nawo here?
Ndiri member yesangano rinonzi Effective African Court riri based kuTanzania. Ndinoshandawo zvekare nevechidiki vanonzi YALI in short, Young African Leaders Initiative, vanoita mabasa akasiyana-siyana anopfurikidza kubatsira vakadzi nevana munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndine sangano uyezve rinonzi All Hands on Justice rinoona richiongorora nyaya dzekuchikorwa kwekodzero muZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva.
Chandingasiyire vanhu veZimbabwe vakateerera pane ino nguva ndechekuti ngavarambe vachisimbisa kodzero dzavo ndekumeka sure kuti vashandisa kodzero dzavo dzavanadzo iko zvino. Raiko zvino tinoziva kuti tiri kupinda mumaelections a2023, vanhu vanofanirwa kubuda nomuwandu hwavo vachinoregista kuvhota.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuDallas muTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yakadoma nezuro chikwata chakasimba chekunokwikwidza mumakwikwi eRugby 2022 South African Curry Cup. Michael Kariati anotipanya inotevera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Varai zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.